Zvikoro zvakawanda kusanganisira Chinoya High, Kutama High, Falcon College, Northwood Seventh Day Adventist zvakaudza vabere kuti vanofanirwa kubhadhara imwe mari iri mumadhore ekuAmerica. Mumwe mubereki ane mwana paChinoya High vaIsrael Nyandoro vanoti izvi hazvisi nyore.
Zvikoro zviri kuti chaakuda maUS$ 30. Chotishamisa ndechekuti izvo legal tender yedu yaUS$ here chete, nokuti takaswaipa mari tichibhadhara mafees kuchikoro ikoko muakaunti yechikoro. Asi tochienda kuchikoro, chikoro chinoti hachitambire mari iyoyo.
Asi mumwe mubereki ane mwana pakutama mission vaRichmond Mangeya vanoti hapana hapo chakaipa kubhadhara mari yechikoro nemadhora ekuAmerica. Mutauro webadzi rezvedzidzo yepasi nepamusoro vataungana Ndoro vanoti zvikoro hazvifanirwe kubhadharisa mari dzisina kutenderanwa nevabereki.
Position iripo ndeyekuti hatisati tachinja nyaya yemaUS$ kana kuti yeforex, ndeyekuti vaya vanayo forex vanobvumidzwawo kubhadhara forex kuschool fees, vaya vasina vanokwanisa kushandisa mari yedu yemuno muZimbabwe. Izvozvo zvagara ndozva zviriko gura gorapera tichitanga gore rino, izvezvizvi tichitanga futi temino ndo zvichingoripo.
Sachigaro wekomiti inofambisa mabasa paChinoya High vaBlessed Musanga vanoti vabereki ndivo vakasunga chisungo chekuti vabhadhare mari yemadhore ekuAmerica vachiti zviri pamutemo.
Hakuna mubereki akamanikidzwa kubhadhara neUS$ paChinoya High. Vabereki vega paAGM nekurwadziwa nekuda kuti vana vavo vadye zvinovakwanira zvinovada. Vabereki vega ndivo vakataura kuti isusu tinoda kubhadhara mari yedu inUS$.
Vabereki vane vana paNorthwood Seventh Day Adventist vanonzi vabhadhare mari iri pakati pemazana matatu nemazana masere, kana kuti US$375 neUS$890. Vari paFalcon vanonzi vabhadhare mari inodarika zviuru zvishanu kana kuti US$5,665. Ongororo yaiva neStudio 7 inoratidzawo kuti hurumende yakabvuma kuti chimwe chidimu chemari dzechikoro dzinogona kubhadharwa nemadhore ekuAmerica kana vabereki zvikamu makumi matatu kubva muzana kana kuti 30% vakazvitambira. Mumwe mukuru wesangano rinomirira vadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Raure vanoti zvikoro zviri kungotevedzera hurumende iyo yave kubhadharisa zvose zvainoita nemadhore ekuAmerica.
Zvikoro zviri kungotora template yamunyika, magoods and services ese akungobhadhara maUS$. Changosara chete vashandi vari kuitirwa utsinye vane maemployers vachinyima maUS$ mumasalaries. Muturi mumwe ari yana wakanyanya wokopa nemaemployer ose. Isu tiri kuti ikonomi kana yadolariza, mushandi wese ngaatambire maUS$ kuti vakwanise kubhadhara magoods.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zvou vanoti sezvo vakawanda munyika vachitambira mari dzemihoro nemari yemunyika vanofanirwa kubhadharawo nemari yavanowana.
Zvakakosha kuti varayidzi vanotambira mari iyoyo savabereki navamwe vabereki vasina mari vabhadhare mafees nemari yemaratijeri. Saka isi tinoona kuti mutemo wakanaka unoti vabereki ngavabhadhare nemari yavanokwanisa. Asi hatiri kuda kutotaura ndechekuti vanati avataungana Ndoro ava they have lost control yamaschools. Zvemutemo akasina, maboarding schools akungobhadharisa mari nemaUS$ chete.
Mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakaines paradza vanoti vabereki vafanirwe kuponderwa musaga sekati.
Vese vari kuita izvozvo vanofanira kunge vachiripota kumaprovincial kana kumadistrict education officers avo kuti ndo zviri kuitika, so that nyaya dzacho dzoita sei dzozivikanwa. Vakangocomplaina pasocial media hazvibatsiri, ngavacomplaine kuma structures ehurumende akanangana nezvedzidzo.
Nyanzvi munyaya dzedzidzo dzinoti nyaya yekuwedzerwa zvakanyanya kwemari dzechikoro ichapa kuti vana vakawanda vagume vogara kumba. Kubva muna 2020 pakatanga dambudziko recovid-19, sangano reUnion of Education Norway rakabatana nezimta rakaburisa gwaro rinoratidza kuti vana zvikamu 20 kubva muzana kana kuti 20% muZimbabwe vakasiyira chikoro panzira. Imwe ongororo yakaitwa neUNICEF inoratidzawo kuti uwandu hwevana vari kusiyira chikoro panzira hwasvika zvikamu 41 kubva muzana kana kuti 47%. Hurumende dzinokurudzirwa neUnited Nations kuti dziendese zvikamu 20 kubva muzana kana kuti 20% kudzidzo. Asi bhajeti regore rapera, gurukota rezvemari vamutsuri-nure vakapa bazi iri zvikamu 14 kubva muzana kana kuti 14% chete. Vanwe vakati vainge vaisa mari inosvika miriyoni imwe chete nezviuru 500 kana kuti 1.5 million Zimbabwean dollars muhomwe yeBIM inobatsira varombo. Asi kwemakore vabereki vanochema-chema kuti mari idzi hadzifambiswe zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.